Nezvatino tarisira hongu hurumende yavo yamene chirongwa chekuti chisunge zvikoro zvekubhadharisa mari dzemaus dollar check kana zvimwe zvibhadharwa sematoilet fees nemaextra lessons. Tiri kuti isusu baba tasvika pastage yekuti iyo hurumende navabereki vambogara pasi vaimboita dialogue, open dialogue, vahurumende on one side, vabereki nerimwe divi nevadzidzisi nerimwe divi, tombotaura kuti tiise pfungwa pamwe chete kuti tione kuti dzidzo yedu ingavandudzike zvakaita sei maringe nenyaya idzodzi dzemari nenyaya dzewelfare yevadzidzisi hongu.
Izvozvo munoona zvichikwanisika here tichitarisa kuti zvikoro zvacho, vabereki vacho, vadzidzisi vacho vese vane zvinyunyuto panguva ino?
Tiri panguva yakaoma yekuti tiri kutsva kwese. Vadzidzisi kana vane zvitsutsumana nehurumende anove ndiye employer wavo, vari kuuya vorwadzisa vabereki kuno kudzimwe dzenguva havadzidzisi. Nguva zhinji vamwe havadzidzisi vana, vanenge vakagara vachimirira kuti vaite maextra lessons avo, vochadya mari ikoko. Mubereki ari kutasironza abhadhare mari yemaextra lessons, vobhadhara lesi zvekare. Zvikoro kumasdcs kwatinenge tiri tiri vatungamiri, nje takaita urongwa hwekuti patengwe macheya evana, patengwe matebho evana, patengwe zvimwe zvinoshandisa kuti dzidzo yevana ivandudzike. Tiri kutadza kuzviita nekuti mari yedu haisi kukwana.
Asiwo kana hurumende ichiti kwese kwese ngakushandiswe mari yemunyika, zvinozotadza kutengeka sei zvinodiwa izvi?
Tikachaja mari yedu kazhinji iri mumari yemuZimbabwe, uko tiri kuenda kunotenga zvinhu zvatiri kutenga hazviri kutengeswa nemari yemuno. Vari kutengesa vakaisa madzao nemari yekunze, ende mukanoona exchange rate yavo inenge yakakwirisa iri yekumusika mutema, zvekuti mari yamunenge maenda nayo inenge yashomasa shomananasa zvoda izokwanisa kutenga zvinhu zvamunenge mafambira kuti moda kutenga. Saka nemuchizoona dzimwe dzenguva vakuru vezvikoro nemasdcs vanogara pasi votsvaka dzimwe nzira dzavangaona kuti vangaitei kuti mari ireizike, kuti zvinoda kuitwa pachikoro zviitwe basa rifambe.
Hamusi here munenge mave kutakudza vabereki mutoro wakakura, ivo vakatoremerwawo?
Hurumende inenge ichititeedza mitemo, saka pane pachida kuti pagarwe pasi toona mamiriro anenge akaita nyika. Handisi kuti zviri kuitwa nezvikoro zvakanaka, kwete, tinofanira kuita zvinhu zvepamutemo. Asi ndiri kuti hati ngatigarei pasi toonesane, hurumende yombonzwawo zvinenge zvichiitika pasi, kuti tiise musoro pamwe toone kuti tinobuda sei mumatambudziko atinenge tiinawo.